Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, December the 15th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, and with my co-host, Praxidis Jeremiah. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at preparations for the Christmas holidays. What are your views on the issue? To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz on shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
PJ, you know that by now everybody should not forget that we are now live streaming on our Facebook pages. So please join us in the conversation by liking our pages, which are VOA Ndebele and VOA Shona. So if you haven't liked us yet, please go ahead and like us so you can join in the conversation.
Ini ndinoitwa Margaret Dongo, ndakamirira madzimai muno muZimbabwe, veZimbabwe People First. Apart from that, ndiri former member of parliament, uyezve ndiri mukadzi anorwira atinoti human rights nema women's rights, kugara zvakasununguka nekuzivawo kuti iwo unenge wakazvimiririrawo sei semunhu kodzero yako. Ndinowanzoda kuintrodhuswa ndichinzi munhu amadzimai Margaret Dongo vakamirira mukuda kuona kuti kodzero yamadzimai iri kuitwa nemazvo here. Christmas yegore ino iChristmas yakaoma zvekuti yakaomera madzimai zvisingatauriki. Pamusana pekuti madzimai iwayo kuti vawane mari haisi kuwanika. Vana baba vacho vanosenza kuti vaende kunokiwa mari pabhengi vanoswerera zuva rese kana kurarapo 2 days vachirayira $40. $40 inobatsira chii kutenga chikafu chevana? Ende kazhinji kacho zvinhu zvese zvimwe zvacho zvinotengeswa zviri kwako zvaakudiwa cash. My essential commodities aakutengeswa necash. Zvakaita sanika dzimwe nguva macooking oil nemaraisi nezvimwe zvinhu zvekuswaipa zviya zviya hazvisi kusenza. Zvaakuitika kana masupamaketi ndezvi zvekuti kana vachida mari vanongosvikawo kutaurirai muri palaini kuti hatisi kuswaipa kana musina mari, hatina mabatsiriro atingakuitei. Saka vakadzi unoona achishushikana. Ndakanzwa kurwadziwa musi uno ndichiona mukadzi achitenderera musupamaketi. Ndatadza kutenga zvinhu aine chingwa chete, anga aine chingwa nemukaka. Zvikanzi hanzi havasi kuswaipa. Saka mai mune mari here? Ndipo ndikati ndiri kuisirei paekoveshen. Ndikati aiwa ndina handina kesi. Zvanzi aiwa vati havasi kuswaipa. Saka zvinhu zvinorwadza mufunge kumadzimai nekuti nhamo yese inowanika inotanga kubata madzimai nekuti madzimai ndiwo musimboti wemusha. Handisi kumboona zvakanaka. Handisi kutombotarisira kuti hurumende ingagadzirisa zvinhu izvozvo nekuti hazvina kutanga zuva ranhasi. Zvinhu zvagara zviripo ende kuputika kwacho kwenyika nekuparara kweupfumi kwacho kuri kutoramba kuchienderera. Kutoti zvichitochinja kunenge kwakutodawo vanhu vatsva vasina kumbopinda munyaya dzacho dzemakorapshen avo neumbavha hwavo neuori hwavo. Kwakutotangira patsva zvakare nekuti sezvazviri izvozvi zvika hanzi shiri nemuririro wayo hairegi. Vakadzokera futi tinenge tisisina nyika yacho inenge yatoparara.
PJ, we heard there from Mrs. Margaret Dongo, who was lamenting about some of the challenges that women are facing in the country, including herself. Mm-hmm. She lamented there and she was saying she saw a woman in a supermarket actually not being able to buy bread and milk for her child because she didn't have cash. Mm-hmm. Although she had money on her card, the store was saying they were not accepting any, plastic money payments. So those are some of the issues that we're looking at tonight. If you're just joining us here on the Women's Roundtable, we're looking at preparations for the Christmas holidays. What are women doing in this challenging situation? What are your views on the issue, PJ?
And the country itself is faced with one of the toughest Christmas holidays yet, with banks slashing their deposit limits and some civil servants and other workers only getting their salaries after Christmas in the new year.
Yes, PJ, so we'll be looking at some of these issues that and challenges that women are facing and seeing, you know, what women can do during this trying time to try and make this Christmas a good one for the family. What are your views on the issue, PJ?
Yeah. Siyalambulela kuhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asihluzeni bomama kumsakazo wenu owe Studio 7 owe Voice of America. Sisakaza singapha ngase Washington DC. Lamhlanje uhlelo lwethu sicabange ukuthi njengoba ikhefu lekhisimusi selisondele selilunguzile kanje, vele amalungiselelo asekhona abawenzayo abantu ukuthi bajabulele ikhisimusi bendawonye lezimuli kanye labangani. Kodwa ke okudanisayo ukuthi zikhona inhlupho eziningi ezibhekane labo mama njengoba omama beyibo abaselela imuli zabo. Uzafumana ukuthi vele abala imali njengakade kukhulunywa ngaphambilini ngunkosikazi Margaret Dongo esithi imali ayikho elizweni laloba kulethwe ama bond notes lawo imali lokho isilela ikho ke izinto zonke vele zigcile ekuthini imali ikhona imali kayikho ikanti ke unlanxa ulayo imali ebhanga kuba nzima ukuthi uyifinyelele ukuze uyethengela abantwana ukudla okufela emlonyeni ngaleso sikhathi esekhisimusi. Kuzokuba lamalungiselelo enziwa ngomama labo abasemazweni ukuthi bathumele imali ekhaya. Kuba nzima njalo. Ikho ke vele asicebisaneni ukuthi asihluzeni lindaba ukuze sicebisane ukuthi singayithakazelela kanjani leli kefu lekhisimusi lonyaka.
Aiwa, PJ, Rorida Manasi, izuva tiri kutarisa pano pachirongwa chemadzimai kuti madzimai ari kuitei mukurongera zororo rekhisimusi tichitarisa maomero akaita zvinhu munyika pari zvino tinonzwa kuti mari chaiyo kuti madzimai vaiwane mumabhanga iri kuti netsei unokwanisa kumukira kuenda kubhanga wosvika uchinopiwa iwe mari yakaita se $20 PJ mamwe mabhanga ari kutoti 25 mamwe 10 mamwe 100 wokana waita rombo rakanaka. Ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa tambonzwa kubva kuna amai Margaret Dongo vanga vari kutaura ivo kuti ichokwadi zvinhu zvakatiomerei nyanya madzimai nekuti ndivo vanoenda kuzvitoro vachinotsvaga zvekutengera vana kuti vana vakwanise kunge vane chokudya uyezve zvokungoedza kubatanidza apo neapo. Asi vanga vachiti chiri kunyanyonetsa ndechekuti hurumende pari zvino haisi kuratidza iyo kuti iri kuita hanya nevanhu PJ.
Chido chacho chekuti
chakati shomekei. Vari kuti ivo pane zuva ravakaenda kusupermarket muHarare vakaona mumwe mudzimai akanga akabata chingwa nemukaka. Mudzimai uyu anga ane mari pakadhi. Mazuvano vari kutishandisa plastic money. Asi muzvitoro muvamwe vari kuti hatisi kuda mari iyoyo tinoda iri cash. Saka ndo zvimwe zvavari kutaura kuti zvimwe zvinhu zviri kusanganiswa nemadzimai. Asi nhasi tuda kuedza kubatsirana kuti pane here zvingaitwe takambonzwa zvimune mamwe zvirongwa zvatakaita tichinzwa kuti kune iyeyo inonzi tsaona. Yekuti unotengawo tushomanana tunoenderana nekamari kaunako. Uyezve hamanesha Mwari vari kuunganidza zvinhu vachiunganidza mari kuitira kuti vazotambirisana iye zvino nenyaya yekuuya kwekhisimusi. Asi nekushayikwa kuri kuita mari ndiri kuona kunge makraba akawanda mamwe acho akatodonha.
Anenge akadonha
mazhinji. Ndo zvimwe zvatoda kunzwa kuti vaiva vaiita makrabu muri kukwanisa here kuchiwana mari yenyu yamaifusha kwekutanga kwegore. Nekuti kana sevari muZimbabwe kana mari isiri kuwanikwa mumabhengi mari iri kubuda here kumakrabhu kwamanga makaifusha. Ndo zvimwe zvatichange tichitarisa
nekuuye kana idzo mhuri pachezvadzo vaiva nerombo rakanaka kuti vanenge vakawanda mumba mavo vanoitawo mudeme mudeme kuti mwobvisawo kana karika $50 kana karika $20 muunganidza motenga grocery rekuti muende munodya pamwe chete nababa namai kumusha nana sekuru nana mbuya.
Aiwa PJ, ndizvozvo tisingakanganwe zvenevari diaspora kuti iyo iyi inguva yekuti munguva yapfuura sekublawai kwaiva nana mujivha.
isikhathi senjiva lesi sebe sizala lezi mota zawo
ehe ndo zvatirikuda kunzwa kuti zviri kuitika here vanhu vari kutarisira here kuti kune vanhu here vari kuuya kubva kugoli uko kwavanga vari vachinoshanda vachiuya vachifarawo nehama neshamwari ndoziva ini ndinobva kuchipink munguva yapfuura taitoziva kuti vanhu vanobva kunana Johannesburg kupi kupi vaiuya kumusha kanyi vachitengera munhu wese mbatya nemagrocery nezvimwe zvakadaro asi handizivi kuti iye zvinhu zvichiri kuitika here saka ndozvinhu zvatiri kutarisa nhasi pj kuti timboongorora kuti matambudziko apa ari kusanganisika nemadzimai uyezve angagadziriswe sei
kolunye udhaba akade silalo ehlelweni lwethu lwezindaba sibone kuti labo abasemazweni bona lavo labo abahlalanga kakuhle ngoba imisebenzi bengatholakali lonyaka emazweni wonke womhlaba izinto kathi umumo womkhathi umumo womnotho umumo wezombusazwe kade ungamanga kuhle sikhuluma even la khona lapha ngasemelika izinto azimanga kuhle abanye veleke abayitholi lemisebenzi uzafumana ukuthi enxenye uzakuthi ngathumela umntana nami ngasemazweni kodwa ke ngathumeli lutho ikanti ke lo mntwana wangkhona laye khona ngapha emazweni uyahlupheka laye kayitholi imali yokuthenga ukudla yikho ke yizi izinto esifuna ukuthi sizihlaziye zona lezo ukuthi sibone ukuthi singacebisa na ngayiphi indlela ukuze sithakazelele ikhefu leli elekhisimusi kakuhle abantu bonke bethola lawo ukuyingcosana khona lokho esiyabe silakho siyabelane njengezimuli ukuthi uhamba njani.
Yes, PJ, I know that it's a little bit early for us to be actually talking about what people are doing, but as we look at the state of the economy right now with, you know, bank limits, as we said earlier on, continually are being drawn downwards. Tonight, we're just actually giving a chance to all our listeners to hear from them, especially women, how they are coping and what they are planning for Christmas. And right now, Tina Mkoma John, variku Mondoro. Mkoma John, talk to Andrei Pachirongwa.
Hello. Nofara mwakadii kunaivanza.
Aiwa, tinofara kwakadii kumondoro.
Kumondoro tengodaro.
Ehe, moti tsananguriro kuti
hello.
Taurai tiri kukunzwai muri kunzwika chaizvo zvakanaka. Makarongera chiiko zororo rekisimusi iri zvakamira sei kwamuri kumondoro uku? Mari iri kuwanikwa here?
Maiwe, tiri mumatwa kana muchizova inonzi nyatwa ndiwo mati. Zvina hazvina kutiurira zvakanaka izvezvi mari yacho haisi kuwanikwa chero ukanosenza ukanoita mari icho mari yacho hauiwani iwo mabhonda acho iwaya akatanzi ndiwo mari yatakugadzirirai itori dambudziko kuwedzera dambudziko pamusoro perimwe dambudziko vanza
zvakamira sei nyatsotitsanangurirai kuti mabhondi kana muri kunzi ariko muri kupiwa akamira sei mukaenda kumabhanga ikoko kumondoro muri kuwana mari yakamira sei
zvazvitsananguva zviyazvo zvekuti kumashopu musi uno ndaii ndaitove kwaokeu vaitofamba vachitotaura vachiti kana musina keshi hapana tiri kuda vanhu vane keshi chete nekuti isusu kuti tonohodha kuri kudiwa mari saka kana mune makadhi aachingomirai pasaidi ndo zvavaitotsanangura ndo dambudziko ratiinaro kuno chekutoti hazvinhu zvatotoomera hatizivi kuti chii chingati chinga ndiana angatibatsirewo padambudziko iri
ko pamari yemabhonda aya ari kubatika here atasvika here kumondoro
akasvika inonyika kutaura chokwadi bhondi yacho ndakangobatawo $2 kamwe chete nanhasi handitoizivi ndongoiona ndakangoiona uyakabatwa nomumunhu asi kuri kunzi mabhonda ariko mabhonda akuna uku uye zvino vakutopa $20 kustanbic
ukaenda uchiti uri kuda mari muri kupiwa mari kustanbic
Kustanbic ndokwavari kutiwo vanogona kukupawo 50 asi kune mamwe ese mabhengi ana ABC $20
saka imi mhuri yenyu yakakura sei uyezve muri kuronga zvipi pachristmas pamari iyi yamuri kuwana kustanbic inokwana here kuzoti mhuri ikwanise kuwana zvekudya nezvimwe zvakadaro
haitokwani zvekutoti zvinhu zvakatooma zvekuti kwai tingaronge sezvataisimboita kare zviyazve hakuna tinonotemaderere mubanhu umu touya kokurunga hedu todzi ndo christmas yatiinayo kuno
aiwa zvamuri panare kudai mototi tiri kunzwa zvedu kuti hei zvinhu zvakaoma asi mawana mukana mombomoriso hama neshamwari dzenyu takutotanga isu mhemberero yekisimusi iyoyi taurai zvenyu muchimhoresa hama neshamwari
ichokwadi ndinofara ndokumbirawo kumhoresawo mukoma wangu ari kumozambiki uko unonzi kuzumbu kudhuze nekukanyemba uko ndinoti makadini isu kune tiri nane nhamo chete nemari titumiririwo kana muinayo ikokoko zvekufamba mazuva nhasi handifungi kuti zvichaita tichizoenda uko kusouth africa uko kune mukoma wangu zvakare anonzi sms ndinoti aiwa kuno kuisu tiri nane makadii ikoko ndinotenda
aiwa tinotenda mukoma John muve nezuva rakanaka uyezve muve nekisimusi yakanaka tongonamata kuti zvinhu zvichasaiwa
ndinotenda nekupinda pachirongwa
aiwa tinokutendai PJ
asi ndoda kukurudzira mhuri yezimbabwe
ehe
ndoda kuikurudzira kuti vese kutya ngakubve muvanhu kuti nyika yedu igadziriki nekuti mukaramba muchitya chokwadi nyika inomuwira kuna ndirikinu kunonzi kupetuka uri kugungwa dzuku tikaramba tichingotya muchingotya muchingotya kutya ngakubve muvanhu kuti nyika igadziristike nekuti hondo ichirwiwa handitika vanhu vakanga vachirwa hondo vanhu vakanga vasingatyi asi iye zvino tiri kuona kuti vanhu kutya kurimo murande mumunhu saka ndinokumbirisa zvikuru mhuri yezimbabwe kuti kutya ngakubve muvanhu ndatenda zvavo
aiwa tinokutendai mukoma John muve nezuva rakanaka PJ, some very, you know, humbling words. They're coming from John, Mukoma John from Mondoro. Yeah. He's saying that in Mondoro, especially Stanbic Bank, they're only able to get, I think he said $50. When they do go to the bank as a maximum. And then also he saw bond notes for just a day, I think he said, you know, and he hasn't seen it ever since. And he's saying the cash situation is so bad that he won't be able to travel and go and see relatives and friends. So that's what's coming out here from Mukoma John. Tina Sisimesi. Sisimesi muripo here panare?
Muripo yangu.
Ehe makadiko muri kuronga muri kupi Sisimesi?
Ndino gramara rekunyulenz.
Aiwa kwakadii kunyulenz uko?
Kunyulenz kuri raidze kuti.
Ehe ko muri kuronga zvipi pakisimusi tikunzwa munenge musikana wechidiki pane zvamakaronga here imi nemhuri?
Pana zvakanyanya yedu zvatakaronga.
Sei
nyaya yemari
chimbotitsanangurirai panyaya yemari apa kuti kwakamira sei munobhenga nebhengi ripi uyezve zviri kufamba sei
zvinhu zvacho hazvinongomira mushemari dzacho hadzisi kubatana inahangu handina bhengi hangu randoshandisa but zvinhu zvacho hazvinombomira mushe hadzisi kubatana but zvakangodaro tinongotenda mwari neupenyu ndichingoshuvira Christmas nemufaro nepeace kuvabereki vangu shamwari dzangu
aiwa muno since muripo ipapa apa panhare chibvai mamhoresa hama neshamwari muchivataurira mega kwavari nezvamungade kuti vanzwe
tinongoti Merry Christmas to my family to my mother to my sisters to my friends
Where are they?
Nevose vari munyika yeZimbabwe nokuti Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year. Good Lord bless you.
Thank you so much, Miss. You have yourself a good day and a Merry Christmas too.
Thank you.
PJ tabva kukunzwa kuna Sisimesi vari kutaura ivo kuti musikana wechidiki asi zvinhu zvakatiomei kunyange zvavo vasina ivo account kubhengi asi mari iri kunetsa Asi vari kutaura kuti tichangoramba tichingotarisa kuti tichave neChristmas yakanaka vakati vari kudawo kwasa hamani shamwari tikati aiwa nhasi ndozuva racho
kune kupo bonke abatanda kuti vangene kuhlelo lwethu lalamhlanje tumelani inombolo zenu zocingo kufacebook njengoba sistreama live kufacebook lamhlanje lithumele inombolo zenu ukuze silithinte ecingweni ngocingo ukuze lingenelani emoyeni libulise izihlobo labangane lisitsheleke ukuthi ikhisimusi yenu limalungiselelo bani eliwenzayo okwamanje marvelous most of the people that we're talking with before the program and in some other programs that we have they are all indicating that things are tough more so with the economic situation the political situation and the rain season the climate change itself is also affecting most of these people this is the time for farming but they cannot even start farming because of the climate change the rains haven't really come down that heavily for them to start tilling the land but in some other instances there are some floods like yes, in places like Victoria Falls
and Wange for example yeah. I know we actually did a story on the main news today one of our reporters Jonga Kandemir I think spoke to the meteorological office where they are actually saying they are likely to be floods as of yesterday to this Saturday so that's just also to some of our listeners if you're listening and you miss the news kurikunzi kuchange kune mvura yakati one day inogona kukonzera mafashamo kubvira nezuro kusvika nemusuwe mugovera saka zvimwe zvamungangotarisira izvozvo asi PJ ndisandaenderera mberi rega ndimbotarira zvazviri kubuda paFacebook Shona page yedu tina mukoma Obey Gacha vari kuti ini ndinoti vanhu ngavafare netariro vanochema seni hatichemei netariro tisakoshiwa kunamata ndo meseji yavo pana Jairos Gumbo vari kutaurawo asi pari zvino tisataenderera mberi tombotora sisi Doreen vari kuBotswana tinzwe kwavari kuti zviri kufamba sei tisataenderera mberi kune avo vari paFacebook Shona page vedu vatinyorera aiwa tinokutendai tichadzokera kwamuri tichiverenga zvamanga mataura asi tombotaura nasisi Doreen vari kuBotswana hallo
hello
hallo sisi Doreen makadiko kuBotswana uko
tiripo zvedu makadini ko imi meikoko kwamuri
aiwa tiri wadi chaizvo muri kurongerawo chiiko kisimusi muri kuenda kumusha here kana kuti zvakamira sei
pari zvino kumusha aiwa Christmas inoyi handisi kuenda nekuti ndine urongo hwekuti mari yacho yekusamira kwazvakaita uku ndakamirira kuti nditi ndiende kunoregista maelections saka registration ikangotanga ndofunga imo muna 2017 tangachida kumhanya kuti tiende kunoregista
saka pamunotumira mari kuZimbabwe munotumira sei muri kuBotswana uku
kusaiti kwandiri uku kune ecocash ecocash ndiyatandichishandisa mazuva ano
hama neshamwari dziri kumusha dziri kuti dziri kuiwana mari iri sezvamaitumira here kana kuti zviri kufamba sei tinonzwa kuti kwaane mamwe avari kuti maincentive vari kuawana here kana kuti munenge paecocash aizodaro
inini hangu kutumira kwandakaiita svondo rapfuura izvi munin'ina wangu hake haana kutaura kuti akawana extra iri kutaurwa inzi 5% kana ingave chii akangoiwana sezvairi
aiwa nhasi zuva renyu sisi Doreen maita rombo rakanaka munokwanisa kumhoresa vamunoda tichitarisira isu kisimusi yaakuzosvika muvhiki rinotevera iro
ehe inini ndinoda kukwazisa munin'ina wangu anonzi Zelile anogara variko kuZimbabwe uku namainini vangu variko kumbare uku nehanzvadzi yangu anogara kuChegutu anonzi Albert ndine imwe hanzvadzi yangu anogara kuSouth Africa anonzi Robert saka vese ndinoda kuvakwazisa nanatete vangu hanzvadzi dzababa vangu vese vari kunzvimbo dzakasiyana siyana vakwazisa vese
Tombodzokera zvedu muri imomo muBotswana umo. Muri kushandika here nokuti takambonzwa mazuva apfuura ya vanhu vanga vari kuchema chema vachiti nyaya yemapepa nezvimwe zvakadaro vanhu vanga vasiri kubatwa zvakanaka. Kwakamira sei imi semadzimai? Muri kuzvigona sei? Mune makraba munoita here kuchengetedza mari yamunozotumira kumusha pakisimusi kana zvinofamba sei?
Mazuva ano edu tinotenda kuti mazuva ano kwane mana orange money, masco money aya anochengeta mari akafanana nemari dzinochengetwa kunana Econet uku. Saka ndoati kukwanisa kuchengeta mari, although ine limit yekuti haukwanisi kusvitsa kupfuura mari inosvika 5,000 pula. Nofanirwa kusevha mari iri below. And chimwe chechina chinoitika panyaya yemapepa apa, hurumende yemaoma panhau yemapepa ipapa apa. Vanhu vazhinji vari kurejectwa mapermits and macontracts haasi kurenyuiwa. And kana vachinge vadaro vanobva vakuti kana vachinge varejecta permit ende kuoma kwazvakaita ndekwekuti kana vachinge vatora mari yako yaunenge wati uri kubhadhara kuti utore permit yako, kana vachinge varejecta mari yachina it's non refundable.
Inenge yakamira sei mari?
Kana iri work permit i1500, kana ine residential permit inenge iri 1500, but nekuda kwekuti pamwe unenge unewo unenge wakashandisawo like maningi grini anonzi machiya
maagent
pano kuti vakubatsirawo pamwe inobva yaitawo extra pamwe inosvika kana ma 5000 pfula. Mari yese iyo inogona kungozongonyura yakadaro.
Aiwa, pakaoma sisidhuri. Taura henyu.
Kwaita hedu pakurarama kwedu isusu semadzimai. MuBotswana. Madzimai ari kutaura chokwadi, madzimai muBotswana ari kuba.
Munorevei nyatsotsanangudzai?
Chimbavha chechekuti unogona kuti une shamwari yaunenge uchiti iyi ndo shamwari yako, unogona kana kuti auya nematambudziko ake kuti ndikumbire kuti ndibatsirewo nezvakati zvakati, kana kuti ndibatsirewo kana kuti une 1000 pfula kana nechii uchida kumubatsira padambudziko rake raanenge asangana naro. Chibva utoziva kuti mari iyo yauti iwani.
Aya anenge vari madzimai ekumusha here kana kuti imomo muBotswana?
Ekumusha chaiwo, ekumusha ndiwo ari kutonatsoita zvinhu zvekuti ndizoti kana tichinge takrosa bhodha here, unhu wachona tikubva tasiya pabhodha here, handinatsoziva kuti chii chinenge chichinatsoitika. Kunze kwenyika kuno kuri kuitika zvinhu zvakaomarara zvekuti kana inini ndega ndinotonzwa kutya pamwana wangu kuti makurira tiri kuita tichigara kunze kwenyika kunoku, future yake kandinenge ndichingowisha kuti senge zvamandinzwa ndichitaura paipaya kuti ndikutowisha kuti ndiende kunoregister maelections, ende zvishuwa ipapo ndikutorevesa. Ndakatotaura kumba kuti inini handisi kuya kuchristmas because I want to save money to register for voting. Because chatiri kushuvira ichange, todoti mwana wangu inini akurotiende kumusha akuriwa ari kumusha because already environment yatiri kuchikoro kwaari every day anongoya nezvichimo, mamandatukwa ndanzi zvakati, mamandatukwa ndanzi zvakati, nekuda kwekuti pane paakatombosvika pakundibvunza kuti mama waiema yeZimbabweni.
Sisidhori, batai makadaro, imi madhisa hatichakuti mumboenda nekuti pari zvino nhasi mune maita rombo rakanaka. Batai makadaro, timbotora mumwe muteereri, tichadzoka kwamuri, murambe muchitiudza zviri kuitika kuBotswana uku. PJ.
Siyakwamukela Tamani Ncube, kunjani?
PJ, I'm sorry, I think your caller has dropped, so we're going to go back to Sisi Doreen. Sisi Doreen, muchiripo here?
Ndiripo.
Sorry, tangatine vamwe mukoma vanga vachida kupinda pachirongwa, zvino nhare dzacho dzinenge dziri kuita jealous, asi kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe, mabva madzoka. Mamuri kutaura imi pamusoro pemwana, mwana ane makore mangani uyu, uyezve tsanangudzai kuti zvakaoma sei kunge muri ikoko kwakadai sekuBotswana muchikudza mwana ari ikoko.
Maomero achina kutanga chekune chinonyanyotangisisa kuoma ndechekuti inhau yemapepasi. Mapepasi ndo chinhu chinonyanyonetsa muBotswana. Then chechipiri weather yacho itself. Haisi weather yeye yatatakajaira kwedu kumusha uku. Kana iri summer mapisi rachona ari extreme, kana iri winter kutonhora kwacho kuri extreme. Saka unotonatsoshaya kuti uona tiita zvekuita sei chezvo chezvo. Kwoita panhau yekuti kana tichisocializa chingave chirudzi chedu kuti titaure kana mukombi kuti tore nechirudzi chako unotonzwa kuchika nekuti kana iwo matarisira china anobva watokuita anobva watochinja nefesi chaiyo kuti munomaita munhu yasiri werudzi rwedu saka ife nikutaura rudzi rwedu kunototyisa unototya kuchitaura kana mukombi kana even mwana ukasvika kuchikoro kwake unotonzwa iye anototanga kutonditaura kana iri nguva yekuti unotora maripoti anotonditaura kuti mama kana makuya kuchikoro munotaura nechirungu kana makupfeka munopfeka zvakadai asi ane 9 years oredi akutokutaurira kuti mamira china ndo zvaanenge akaita saka zvakatongotiomera
aiwa rambai makabata makadaro sisi Dorin chadzoka zvekwamuri tichikurukura PJ muteereri wenyu mukoma vaive vambotadza kuuya panhare vanenge vadzoka
yes yakwamukela Ncube hallo
yebo ndinjani kona apo navanale
hai siyaphila
yebo ndinjani
hai siyakuzwa katesi siyaphila linjani lini
asiphile kahle
ukhona ngapho ngaseZimbabwe ngapi kwangkhona
ngiseZimbabwe ePlumtree kwaMadlambuti
selilungisele like isimuzi mnewethu
ya sesi asimanyele kuphela sengeke sathi ukuthi siyalungiselela sikhanyelele nje ukuthi njengoba nekulusuku olubuyayo kuphela
inkinga kuyini
hayi into zizima hayi ithi ngapha into zinzima dadewethu akula mali abantu abasebenzi futhi nalabo abasebenza phandle kwelizwe ngoba abaningi bethu ngapha iningi liphephela kwelabo South Africa laseBotswana into ezenzakala emabhoda lapha sisizima
kunzima ikanti-ke abasathumeli yini bona laba abasemazweni
okunzima kona lapho yikho lapho ekuthumeleni kwakhona ukuthi khona abaningi bazama ukuthumela impahla ngabomalayitha emabhoda lapho impahla ziyathathwa o-cooking oil bayachithwa impahla yonke nje yabukhangelela ukuthi ungaziphilisa ngayo hhayi akungeneki kunzima
ngikuthazobani-ke manje ongayenza ukuthi ikhefu leli libe ngelihle
hayi inkuthazo ekhona yikuthi abantu beZimbabwe imboni ngani sesifikile isikhathi sokuthi khona sizame ukuziduduza ukuthi ikhefu leli alikho eZimbabwe alisoze laba khona abantu bakhangele phambili ekuthini bazilungiselele kukhetho oluzayo bakhethe uhulumende ozamela izifiso zabo ozabasiza abanike umsebenzi abanike namaholo ukwenzela ukuthi ma kufike izikhathi zekhefu lona leli elinje elika-2018 babe sesimeni la
izulu liyana yini kanye mlalela mze sewile
yanare yacho inenge iri kunetsa PJ asi vanenge vari kungotaurawo se zviri kutaura vazhinji ameno mumbotaura utitsanangurira kuti what was it
basically is also lamenting the problems the economic problems the political problems and I asked him what could be done to improve the situation and he's just saying basically we are looking forward to the next elections so that people will make the right decisions in electing officials to leadership and the government.
Maybe before we go back to our call again, I will just read zvimwe zvanyorwa pa-VOA Facebook Shona page. Mukoma Junior, handisi kuzva kuti mukoma kana Sisi Dali, vari kuti kuti zororo iendeke, rufaro rwako zvinoda kutenda kuna Jehovha. That's the only key munhuwashe. So, and then Manda Yohane, ari kuti zvakaoma, hapana chakarongwa gore rino, totorionera kuhupi. Kutaurawo kwavo mukoma then Mito DK ndongoti kuvanhu veZimbabwe ngatitambirei zviripo kwete kuti tirambe tichifunga zvakawanda wanda saka vari kungoti ngatitambirei zviripo and then Michael Maseredza ari kuti nhamo nematambudziko chete shuwiro iripo yekuda kufadza mhuri but panoti cash up ndo pari kutambura vanhu havana cash saka ndo zvavari kutaurawo mukoma Vincent Chapasuka Mwari vane chekuita nenyika ino. Tichazofara kumberi uko naJesu muupenyu hwaMwari imi muri yeZimbabwe kutaurawo kwavoko. big man susuraitisa dzoka kwamuri. Tina mfundisi Barbara. Mfundisi Barbara makadi yenyu? Hello.
Aiwa tiripo zvedu makadiko.
Aiwa zvatatsikwa nemfundisi tavatafara munoitwa mfundisi Barbara aniko? Hello mfundisi.
Zimbabwe.
Matimoitwa mfundisi Barbara ani?
Basi.
Hatipewo pfungwa dzenyu panyaya iyo yezuru rekisimusi. Vanhu vari kugadzirira here? Muri kuona yakamirawo sei tichitarira madzimai nyanya?
Tichigadzirira Christmas yakuya iyi madzimai. Asi munguva ino yatiri makatiomei zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Asi tiri kurarama munyasha. Tiri munyasha kudaro. Ngatichiregai kuvhunduka. Nekuti Christmas dzinoramba dzichingouya. Hatichavhunduka kuti ko zvino zvapasina mari yekuti titengere vana mbatya. Zvapasina mari yekuti tinde tinotenga mbudzi zvoita sei. Ngatichingoraramai tiri munyasha. Nyasha dzacho ndidzekuti tisafungenye funganye kana kudii tongonamata kuti Mwari vatiitire zvakanaka nekukurukura nevana vedu aiwa gorino hazvisi kunatsondi zvakanaka
mfundisi mbofambai fambai mbijana ipapo. Halo mfundisi. Shoko ramuri kutaura rakakosha zvikuru nyanya panyaya yekuti vabereki ngavakurukure nevana nenyimamiriro akaita zvinhu. Asi fambai fambai mbichana vanhu vanyatsokukunzwai. Network yanga yakusanyatsonzwika ipapapo. Halo. Nhare inenge. Halo.
Halo.
Ya, pamuri nhare yacho hameno zvayakuita ipapapo. Mufundisi regai tikufonerei zvakare. Asi zvamama taura tatazvinzwisisa nyaya. Aiwa, taura yenyu panyaya yevana ndakukunzwai. Mufundisi. Halo. Taurai panyaya yamataura yevana.
Halo, indu.
Zvaramba. Zvinenge zvatirambei asi tinotenda. PJ, a very interesting contribution there from Mufundisi Barbara, who's in Marondera. She's actually saying, yes, it's a very tough time. There is no cash. There are a lot of challenges, but people still have to get on their knees and, you know, pray that things will change. And also she said it's very important for parents to sit the family down, especially the mothers, and to sit the children down and explain to them that this is going to be a tough Christmas.
Yes.
But things will not always be like that. Things will soon change. So that's her word. But unfortunately, her phone was acting up. So back to you.
Mfundisi Barbara, kati kuluma katesi, ngibambe eli lodwa lokuthi. Yebo, izinto kazimanga kakuhle. Umumo wezomnotho, imali kayitholakali, lokunye okuningi-ningi. Kodwa-ke okukhulu ukuthi sithembele kusomandla. Njalo sikhulume labantu bethu, sibahlalise phansi, sibatshele ukuthi izinto kazimanga kahle kodwa ke kuzolunga phambili laphana. Masingatshele abantwana ukuthi akusoze kulunge, akusoze kwafa kwalunga. Ikho ke kuqakathekile kakhulu ukuthi laloba siswela asibachazisele abantwana laba. Abanye bangkhona iningi labo bayazwisisa ukuthi kulenswelo lapha endlini kodwa ke sizothola phambilini laphana. Njalo balakho ukuthi even abantwana bona labo balincedise ukuze liyethengisa amatamatisi, uyethengisa ezinye izinto.
PJ, I think you have one guest whose phone number managed to get through. So we'll, you know, can you take her? Because time is
siyakwamukela kuhlelo lwethu.
Yebo.
Yeah, ngunkosazana Omincubi.
Yeah.
Yeah. Wena ke usithinte ecingweni ukhona apha ngaseMelika?
Ye, ngisePennsylvania.
Ye, kulungiselelwa ikhisimusi kunje nje. ubudlelwano ngasekhaya ukuthumela imali bayakhala abantu ekhaya ukuthi akula mali emabhanga. Lapho lina lithumela ye ngabo Western Union labo MoneyGram iyafika na imali ekhaya?
Imali ukufika iyafika, kodwa ukuthi bayithole kunzima ngoba kathesi kunje ngingathumela sishelwe kuze kwadlula umsebenzi lokho kuthiwa inumber sikwanike buyanini kusasa. Bahambe bayolinda kuthiwe khona imali ayikafiki. Isinxa isifikile imali kuphiwe inani, elinye inani kuthiwe kuyelani ngekhaya. Kodwa bacina beyizuzile ngabona kodwa sokuphele amaviki. Ubunzima bukhona sibile ekhaya, kodwa ke siyabathembisa abantwana ukuthi hayi kuzalunga.
Yeah. Lilungiseleleni-ke okwakhathesi ukuthi ikhisimusi izabe njani kwabasekhaya?
Khonokho nje ukuthi babekezele. Kodwa-ke asisoze sikwanise ukuthi sithumele imali ku-2 weeks ibemelele ikhisimusi. Bayakhala ngokuthi lingaphuza ukuthumela imali, ikhisimusi izazidlule singayitholanga ngoba umumo lapha unzima. Kodwa-ke lathi sithi hhayi, lapho esiyitholele khona sizathumela, kumele lithini libekezele. Lilinde ngoba kakula enye into engenziwa ngaphandle kokuthi lilinde.
Yeah. Ungakasuki ecingweni ungabingelela ababili abathathu?
Hayi, ngiyalibingelela lonke ekhaya bakithi ukuthi hayi, sisonkeni emthandazweni, libekezele kuzalunga. Sikhulekela lawo amakhosi ethu ukuthi kwelinye ilanga kuzalunga. Akula bangakwenza, benziwa labo ngumumo. Bingelele lo mntanami khathe sifunde ukumakhini, lo mzukulu laye ukhona ngekhaya, lo mna wami osebenza esithi
kanzi. Ubatsho phela ngamabizo, ubatsho ngamabizo.
Ngibingelela uPrincess Dube uBhizi ukumakhini, ngibingelele lo iLomusa Dube. Mbingelele lo Nobuhle osebenza esithi kansili labazukulu bakhe okhidana labo bani labo bonke nje lo mnawo wami uMrs Mpofu. Khona ngapho Mrs Mpofu libingelele labantwana.
Okay, watsho wena wathi ulomunye umngani wakho.
PJ, maybe before we take another guest, let's just also acknowledge those who are live streaming with us right now. We really appreciate you and would like to just mention Gibman Shushurai, who wrote on the VOA Shona Facebook page. Arikutie isu, takato kundikana kuenda kumusha, nekuda kwe mapurisa e Botswana, ariku Botswana sasisi Doreen. Akaneta muna November, takabuda mbudget. Hey, kuneva kuenda ndoti, jibatei, uye musa wester mari, mukanganwa ye bazi, kana ye fuel pakudzoka. Uyezve musiye mabhadhara mari yerent yaJanuary. Saka ndimukoma big man Shushurai. Maseka wakasisemi. Kutaurawo kwevamwe kuti aiwa pakanaka, vari kuenda kumusha endai mufambe zvakanaka, asi musakanganwe kuti kwamuri kubva munyangwe muri muSouth Africa kana imo muno muAmerica PJ kana muri kufamba, siyai mabhadhara zvimwe zvikwereti nekuti Christmas inoburitsa vanhu vakawanda mubudget. Todzoka hedu kwauri PJ.
Yeah, usese khona Mancube?
Yeah, ngikhona.
Yeah, ubethana nalo lo mngane wakho khona apho eduzane?
Yeah, nangu Mathiwonesa.
Yeah, Mathiwone, sis Mathiwonesa, kunjani ba?
Ngiyaphila.
Yeah, wena ke ela amalungiselelo okhisimusi njoba nokhatshana kangaka lekhaya? Malungiselelo bani eliwenzayo?
Ekhisimusi. Ikuthi nje okwalezinsu kanti mina angikalungelwa lutho. So angikasebenzi, angikatholi lutho. So abantwana nje ukuthi sibe sikhuluma nje ngibasisele lami ukuthi ngibasisela okuhle nsuku zonke zokumnyaka ususiyaphila. Sibongele uNkulunkulu osenze saphila kwaze kwafika lesi sikhathi umnyaka waze waphila.
Bona bathi inkinga bani ababhekane lazo ekhaya?
Inkinga ababhekane layo ekhaya ukuthi noma lapha umuntu ungazithole iteni ukuthi uyabathumela, ukuthi bayithole bona kuba lobunzima njalo kwesikhathi baya kumele bavuye ebusuku bayelayina basicela ukuthi kutholwa kulenani abalithathayo elizazuza bona nxa ungasafikisa ngalelo nani sizamela ubuyele ekhaya futhi ugade phinde uchithe ezinye imali phinde uvuke futhi ebusuku kusasa ungathola ukuthi ufike late futhi ungathinde ulinde injalo mhlawumbe lokukunika bangaze bakunikeza yonke leyo mali oyakuyithunyele uthatha amangcosingcosi khonokho kuyabakhathaza kuluhlupho kakhulu ngoba kwesibe imali zokugada baye bengelazo
hayi senza kunika ithuba njengobana unge wangena lawo emoyeni namhlake ubingelele izihlobo labangane kodwa ubatsho ngamagama.
Okay, hayi ngiyabingelela izihlobo zami, ngibingelela uTendayizwakha oseSouth Africa, ngibingelele uGideoni Swela, ngibingelele labantu abakhe nonkosikazi wakhe, ngibingelele uGoduni Katapa, ngibingelele uSibone Inkosi Sibanda isicino sami, ngibingelele labantwana bonke uSindiso Mathema uNothando Swela onke ngiyababingelela, ngiphinde ngibingelele uAdiola labanye bonke nje engibaziyo nabenkonzweni yami ePretoria Glen SDA Church. Ngiyababingelela bonke izihlobo zami zenkosini, uNkulunkulu angana ngaliphathisa. Ngiyabonga.
Hayi, ubafisela ikhisimusi enhle.
Ngibafisele ikhisimusi enhle, ngibafisele lokuthi uNkulunkulu abe labo abagcini. Ikhisimusi yisikhathi esinzima lapha abantu kwesikhathi basuke bajabule bedlulisa amalawulo ela ukuthi uNkulunkulu anjani abagcine, bathi lakho khonokho abakwenzayo bakwenze benanzelela ukuthi baphile kahle bangangeni engozini.
Hayi, lathi silifisela ikhisimusi enhle elichukela ebusisiweyo. Siyabonga.
Hayi, nami ngiyabonga kakhulu.
Those were my listeners that are in Pennsylvania, actually. Miss Omi Ncube and Miss Mati Zwaka. Mm-hmm. They are friends. She recently emigrated to the USA, Miss Mati Zwaka. So she was basically saying, I haven't found a job yet.
Yes.
But the little that I get, sometimes when I try to send home some monies, they have so many problems in trying to access those monies. And even Miss Ncube was saying the same, was lamenting the same, that she recently, there was a bereavement in the family recently, and she tried sending some money. They only accessed that money after the burial. So it doesn't help that much even now when you try and send any money, monies that are over 1,000 or 2,000. They cannot access that money in to aid the funeral. So it's very difficult. It's so frustrating that some of them, even when they come out, when they travel from the rural areas to come and access the money in Bulawayo,
they are using a lot of money.
They are using a lot of money, yet they are not getting anything in return.
Yes, I think maybe that's the sentiment that's been shared across the board, but would also just like to acknowledge some of our live streamers, Tendai Chiripanyanga, who says, thanks, guys, for the show. And then Kelvin Makanga, I don't know, he wrote in a language which but I can see, guys, so I'm hoping he's saying thank you, guys. So if you guys are listening, you can press the like button or the love button, and there's also Hilda Nkomo. Ko iye Botswana say isingaite asylum status for our Zimbabwe to work and feel safe rather than being bitter and hiding. Please, may they be sorry for our fellow Zimbabweans who are struggling because of the situation in our country. While we're on that, I think we still have Sisi Doreen. If you're still on the line, nyaya asylum iriko ire ku Botswana.
Ewa ku Botswana asylum iriko ngiripo. Ngiripo pala kana kuno kwakuna masailam tavanoitira noti nini endai kumusha kwenyuko munogadzirisa nyika yenyu ndozvavanotudza kana even mukushanda navo ivo matswana chona pache zvavo unotovanzwa uchitokubvunzai kuti ko inini why is it you don't want to change things at your country. Kutuso vatanga kuvatsanangurira kuti zvakamira so havambozvinzwisisa unoti no inini ndinimudi isusu vandotona kuti isusu tistiri reluctant hatidi kutora action havadi hatisi kuda kutora matano especially pakaitika demonstrations dzakaitwa dziya vaitotiti endei munojoinana nevamwe kuti muwande nekuti kana muchinge mawanda ndokuti mite sei mukwanise kuchinja zvinhu saka nekuzoti zvinhu pepe pazvinenge zvite kuzonyararawo kwatinenge tichiitawo nekunyarara kunenge kwazoitawo mademonstration aya vanobva vati aiwa zvinhu situation iri kuitika munyika menyu muri kuifarira
ndo maonero avanenge vakuita manja
yes ndo maonero anozvitevao.
Tombodzokera pana mufundisi Barbara vamboridza nhare vachitsi madzimai nyanya ndiri kunyanya kutaura ndakanangana pamamuri kutaura kuti mwana pari zvino kana ari ikoko kubotswana zvinhu zvinombotinetsei vari kuti garai pasi nevana movatsanangurira kuti zvinhu hazvisati zvamira zvakanaka pari zvino nyanya panguva iyo ino yekisimusi nyanya yegore rino handizivi kuti zvinhu zvamunoita here imi muri ikoko kunze kwenyika munombonyatsogara pasi here muchitsanangudza kuvana kuti sei vasiri kuenda kuzimbabwe ndanzwa achibvunza iye kuti sei ndiri muzimbabwe
anotobvunza kana akatombondibvunza achiti mama ndoda kuenda kuzimbabwe muswa enda akatondipa date kuti ndoda kuenda muzimbabwe muswa 16 ndichida kuenda kuzimbabwe ndikamutanangurira kuti handitiri kuziya ndakatomugarisa pasi ndikati handiri kuziya kuti ndoda kukuchinja chikoro ndoda kukubvisa muchikoro chauri kuenda uenda kuchikoro chipi chekuprivate kuitira kuti tigadzirise zvakadai 1-2-3 things ende aiwa ipapo ndakamutsanangurira ndikabva ndamutsananguriro futi iyoyo nyaya yekuti tiri mazimbabwens iye hake anogara achinditi mama inini hangu ndoda kuenda unogara kuzimbabwe although ndichiona hangu nesituation yekuzimbabwe kuti kana nyange inii ndikazosara ndiri munombotswana handifungi kuti ndingambokwanisa kuti kana ndakudya ndokwanisa kuchimedza chikafu munongoziva semunhu wechikadzi munongoziva kuti ndiye ega mwana waunenge uinaye kana kukana musiya kuzimbabwe handifunge kuti ndingambokwanisa kuchimedza chikafu
chokwadi
aiwa ai chokwadi pj ufuna ukhuluma umama aiwa ndobodzokera kana sisidorini zvamurimi mega muri panhare kuti ipo pazororo rechristmas imi munenge muri kunze kwenyika kudaiwo munotamba sei zuva iri munoshanda here zvinofamba sei tinoona kune dzimwe nyika vanoti unopiwa double time unodididi zvakawanda wanda
inini christmas especially kwandinogara seti vandinogara
havo vanogara kupi
kumamisha kwavo kumaholiday saka kunenge kwakatonyarira kuti zi saka isusu wedu christmas tinenge tichingotarisa zvedu tv takagara patv tichiona tichingobikawo tichingobikawo nekudaro kusidaro but hangu ndanga ndichiexpecta mainini vangu kuti vabve kuzimbabwe because vanga vakataura kuti vanoda kutifisira christmas saka ndovatakamirira vauye.
Aiwa pakanaka batai zvinhu makadaro. PJ, I was just reiterating what mfundisi Doreen from Marondera was saying about talking to the young kids, especially as mothers, and explaining that this may be a difficult Christmas, but it will not last. It won't always be like that. So she's saying she's actually done that in Botswana because her situation is different because her daughter wants to go back home, but the mother knows that the situation at home is not yet conducive. So she had to sit down and really speak to her daughter to say maybe next time, but not this time. She says her daughter even had a date. She wanted to go on the 16th, which is tomorrow, by the way. So interesting take there, PJ.
Yeah, the same here. Even our kids, I'm sure even your son also wants to go back to Zimbabwe for Christmas, but it's not that easy.
Yes. And while we still have that opportunity, PJ, tombodzokera hedu panyaya yekisimusi kuti isu veStudio 7 pari zvino tiri kufambisa chirongwa chekuti vateereri vedu neavo vari kutiona pari zvino kana mune mazwi amunoda kumhoresa shamwari dzenyu kana kunyorawo nenyaya yekisimusi munokwanisa kuzviita. Munokwanisa imi kunyora paFacebook pamapeji edu VOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7 uye nepaWhatsApp panhamba dzatambokupai dzinoti idzo 001 021-202-619-2077. Number zeye shakare 001-202-619-2077. Kuti mukwanise imi kukwazisa hamani shamwari tichienda kuzororo iro rekisimusi. PJ, we have another
number.
Just hold on. Yeah, hold on. Yeah. We can go back, but we have a caller before we lose her. My manjoro, makadi enyu.
Ndinotenda makadi enyu.
Aiwa, tiri wadi muri kuinzwa nyaya iripo iyi yekisimusi.
Tiri kuinzwa.
Aha, taura enyu maonero
enyu. Chiriko chokugadzirira.
Imi muri kupi, my manjoro?
Chiriko chokugadzirira Christmas.
Muri kupi?
Ndiri mudawayo.
Ah, munokuluma here mai manjuru.
Nyakuduma kuti.
Ah, saka kuluma PJ lo nekuti nhasi hata vateereri vedu vachinji tatirikungotaura navo nerurimi rwamai PJ, taura namai manjuru vanokuluma tichitsvaga nhare dziye dze WhatsApp vanhu vakwanise kutumira ma message.
Nkosikazi, kunjani?
Nyapila mambinjani lani.
Hai, tina siphilile. Ungapi sibili kobulawayo? Yebo. Usitheleke malungiselelo banesele wenzile awekhisimusi.
Kuthile lapha kunalutho olulungiselelwayo.
Yebo.
Abantu balala besemakhiwu bedinga imali. Imali yangikhona ayitholakali. So okokuthi uthi uyalungiselela akula malungiselelo ngitsho.
Yeah.
Abantu bayazidukekela sibili.
Kodwa khonoko kulutshwane likutholayo alenelisi na ukuthi libe lesikhathi esihle ngalelo langa.
Okuhlupha yikuthi xa siye ebhenki ungaphiwa i-$50. And bathi khona that what you are supposed to get ngeviki kumbeni ngelanga ayisozi ikhwane lutho ngoba ukuthi ube lokudla unxisa abanye ukuthi libe
PJ, unfortunately, I know I passed on my manjoro to you, but just a point of a correction, the number that I'd given you is actually the direct number for us, but the WhatsApp number is +1-202-465-0318.
Yeah.
The number again, +1-202-465-0318. Or you can actually also contact us on Twitter, and you can email us at studio7news@voanews.com for all your Christmas messages, if you have any messages that you want to send to Studio 7, and also to greet your relatives and friends. PJ, if you can maybe give the same information for Ndebele.
Yeah. Silo mncintiswane esilawo lapha ayisiwo mncintiswane kodwa ikuthi nje sifi lilalo ithuba lokuthi lifisele izihlobo labangane ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle liyathumela imbiko yenu kunombolo zocingo kumbe ku WhatsApp ezithi 1-202-465-0318 inombolo njalo +1-202-465-0318 siza kutike ngemva kwekhefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha silakho ukuthi silinike imivuzo ha siyahulula ha kutsho uMike Hoyo.
Ebo, 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 PJ. Sekuti nguwe zedu zajikanana. Tochingotora sisi Dorin Dova Sara Varipa Nare. Vango chiti ga sisi Dorin Nasi Zvarenyu.
Mutauro,
mchitauro shwa muno farira, mchikuwa samanisha marizenyu. Tisatita avara zedu nasi.
Ehe, inini ndinoda kungo tenda inini Studio 7, Cheptanga. Kuti muno tipao mkana wikuti chikurukuri. Sisi shinge shifiti shatino shuvira umativi ose kwatiri kweso kwa kasi ya nasi ya na noti bataniza panjumba ime chete ndi tinotawara taka sununguka chechipiri ndi nungodo kungo tenda oku ni yao wakati wanoteri la Studio 7 kutitira mbe taka batana tishi pasisa mashoko kutitinge tishi siwa shatininge tishida mu nika medu.
Anyway,
20 seconds. chakanaka tende kuno register tifute tive neZimbabwe itsva.
Yaiwa, tinotenda sisi Doreen. Thank you so much to all our valued listeners who called in today and those who were able to actually deliver their Christmas messages. We hope that you, if you haven't and you still like to, you go to our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and post your Christmas messages. We'll meet you again next week. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a great evening.
I'm Praxedes Jeremiah.